manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 25/2023 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzemapuraimari dzebato rezanu PF dzinoitwa matunhu masere emunyika dzichinzi dzafamba zvakanaka kunyange paitawo matambudziko pano nepapo. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chekunyoresa kuvhota ichipinda muvanhu munyika yose chotarisirwa kupera mangwana. Vamwe vemumhuri yenhabvu vokurudzira vatungamiri vemitambo kana varidzi vezvikwata kuti vasave nechekuita nezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato riri kutonga rezanu PF nhasi raita sarudzo dzemapuraimari mune mamwe matunhu emunyika uko sarudzo idzi dzinonzi dzafamba zvakanaka kunyange hazvo pamboita matambudziko pano nepapo. Studio 7 yaongorora nzvimbo dzakawanda muHarare kusanganisira Mbare, Mabvuku, Harare South, Churu nedzimwe uye vanhu vanga vachivhota murunyararo. Kumbare nedzimwe nzvimbo mapepa ekuvhotesa kana kuti maballot paper anonzi anonoka kusvika kunzvimbo dzekuvhotera izvo zvatsamwisa vavhoti. Kana kuHarare South vamwe vataura neStudio 7 vati zvinhu zvafamba zvakanaka kunyange hazvo pamboita dambudziko rekuti vamwe vanga vasina zvakakwana. Mumwe avhota kuWepworth audzawo Studio 7 kuti zvinhu zvafamba zvakanaka asi haana kufara kuti mapepa ekuvhotesa anonokawo kusvika. Kumabvuku vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzura muwadhi 21 vaudza Studio 7 kuti vachamira nezvinenge zvabuda musarudzo. Vatiwo kana vakakunda vachagadzirisa matambudziko akabata Mabvuku. Mumwe vanhu vavhotawo kumabvuku kwakare audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanhu vavhote kuitira kugadzirisa zvinhu munyika. Asi kune imwe nzvimbo yekuvhotera kumuganwini muward 26 kubulawayo kune vanhu zana vanonzi vatadza kuvhota mushure mekunge vanzi mazita avo haasi kuwanikwa mugwaro revavhoti kunyange hazvo vanhu ava vanga vachiti inhengo dzezanu PF dzizere. Mutauriri wezanu PF waChris Mutsvangwa vaudzawo Studio 7 kuti kunonoka kusvika kwemagwaro ekuvhotesa kumashanaland west kunogona kuita kuti vanhu vose mudunhu iri vasakwanisa kuvhota nhasi. Vatiwo bato ravo ratambira zvichemo zvenhengo dzavo dzakasiyana-siyana uye vati zvichemo izvi zvichagadziriswa munhu wese kuti akwanise kuvhota. Zanu PF yaita sarudzo dzekutsvaga vachaimirira musarudzo dzenyika yose dzichaitwa muna Nyamavhuvhu mumatunhu masere emunyika asi sarudzo idzi dzichaitwawo kumatunhu emasvingo neMidlands mangwana svondo. Zvichabuda musarudzo idzi hazvisati zvaziviswa kuti zvichaziviswa kune veruzhinji riini. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chekunyoresa kuvhota ichipinda muvanhu chiri kupera mangwana asi matambudziko ayakanga yakatarisana nawo pakatangwa chirongwa ichi chemodal voter registration anonzi achiri kuenderera mberi kunyange hazvo zeki yakawedzera nemazuva mashanu. Matambudziko aya anosanganisira ekupererwa nebepa rekudhinda marusiti kune vanenge vanyoresa kuvhota, kushayikwa kwemagetsi mune dzimwe nzvimbo uye kusashanda zvakanaka kwemishina yavo. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission, Commissioner Rodney Kiwa, sezvo vanga vasati vapindura mivhunzo yatavatumira panguva yataenda pamhepo. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica, amai Kamala Harris, vari kutarisirwa kusvika muGhana mangwana svondo parwendo rwavo rwekushanyira nyika nhatu dzemuAfrica rwakanangana nekusimbisa ukama pakati peAmerica nedunhu reAfrica. Kunyange hazvo Ghana neAmerica dziine ukama hwakasimba hunobvira mugore ra1957, nyika yeChina inonzi ndiyo yave huru zvakanyanya pakutengeserana neGhana kudarika America. Amai Harris ndo vanenge vave mukuru wepamusoro-soro muhurumende yavaJoe Biden kushanyira Africa. Dzimwe nyika dzavachashanyira iTanzania neZambia. Ofisi yavo yakazivisa kuti vachashanda kusimbisa kudyidzana, kuchengetedzeka kwenyika nebudiriro yezveupfumi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kuve kwavo mudunhu reAfrica semunhukadzi wekutanga kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika ane madzitateguru ane midzi nechekuita neAfrica chinhu chakakosha zvikuru.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuburitswa mujeri kwavaPaul Rusesabagina neZuro Chishanu kwaive mhedzisiro yenhaurirano dzakatora mwedzi yakawanda pakati peAmerica neRwanda. Mapoka ose aine chido chekusvitsa kumagumo zvaanotsanangura sezvikangaidzo muukama hwenyika mbiri idzi. VaRusesabagina ava nemagwaro ekugara muAmerica vakaita mukurumbira nefirimu rinonzi Hotel Rwanda, rakaburitswa muna 2004 riri pamusoro pebasa ravakabata mukuponesa verudzi rwechitutsi munguva yekupondana kwemarudzi muRwanda muna 1994. Pope Francis vavandudza mutemo wekereke wakaitwa muna 2019 wakanangana nekuti ive mhosva kuvakuru vekereke vechirume vanenge vahwandisa nyaya dzekushungurudzwa zvepabonde kwenhengo dzecheche. Vavandudza mutemo uyu kuti usanganisire vatungamiri veCatholic Church kumapoka epasi ose uye kusimbisa kuti vakuru vanenge vasisagona kuzvidzivirira vakashungurudzwa vanenge vachikorerwa kodzero dzavo. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Linda Masarira vanova ivo mutungamiri wesangano rinopikisa reLead. Vachange vachitaura nesu pamusoro pekukosha kwakaita mwedzi uno wakurume wemadzimai.
Chokutanga mwedzi uno wekupemberera madzimai, mwedzi wapembererwa madzimai kunyanya muzvivhitivhiti kana musocial media. Nekuti muno muZimbabwe mhemberero iyi haina kunyanyooneka kana kutekeshera Zimbabwe yose, yanyanyoitwa nemadzimai vanenge vari kuti vari pane chimwe chinhano mukati mekurarama. Nekuti katarisa maruwa mazhinji nemumafarming communities kana mamining communities, chiitiko ichi chekupemberera Women's Day hachina kumbonyatsotsvindira nekunzwikwa.
Takaona muchishoropodzwa pamusoro pemashoko amakataura ekuti madzimai akawanda havasi kupinda mune zvematongerwo enyika kana kuti havasi kuziva pamusoro pemimwe mitemo iri kudzikwa munyika. Muchitimi vari kuwanikwa ivo vachitora nguva vachiona zvivhitivhiti kwete kunzwa nezvenyaya yematongerwo enyika. Sei makataura izvi?
Mataura kuti ndakagumbukirwa nemadzimai kuti havasi kukoshesa nyaya dzematongerwo enyika kana nyaya yezvinenge zvichiitika munyika. Ishungu dzavowo dzavanenge vainadzo, asi ndinoda kuti ndiedze kutsanangura kuti mukufamba kwandaita kubva muna 2016 ndinokurukura nemadzimai akasiyana siyana, vangava vanotengesa pamisika, vanosevenza mumabasa mumahofisi, vane mabhizinisi avo. Ndinofamba zvakare nzvimbo dzakasiyana siyana, mungava mumaruwa, mune vanoshanda mumapurazi, vanoshanda mumigodhi, vanoita zvechikorokoza. Ndinofamba nzvimbo dzakasiyana siyana. Kana madzimai anozviona kunge apa musoro, anoziva zviri kuitika, vachifunga kuti vatugwa, ndinokumbirawo ruregerero zvavo kwavari vari kufunga kuti vatugwa. Asi ini pandakaita cherechedzo iyi ndanga ndisiri kutarisa madzimai ari mumadhorobha chete, ndandisiri kutarisa zvakare madzimai anokwanisa kuenda pazvivhitivhiti kana pamasaisai esocial media. Patakatarisa kudaro chero vazhinji vacho vanoenda pasocial media, tikada kona kutonovabvunza kuri kuti veVOA vari muno muZimbabwe vamboenda paground vanoita nonzi mavox box ayaya, vanonoona zvakare kuti zvandakataura ndaireva idi. Chokwadi ndechekuti vaya vanoziva vakanzwa takudoma kuti kune vasiri kuziva, and vasiri kuziva vari muruzhinji, vanofunga kuti isu semadzimai tatukwa. Asi inini ndine kurudziro yekuti mudzimai woga woga ngaamboita research pamadzimai aachasangana nawo achingovabvunza zvishomanana nezvematongerwo enyika. Kana ndichitaura nezvematongerwo enyika, handisi kuvunza kuti achati mutungamiri wenyika ino ndiani kana kuti vari kuopposition ndiani, pati kuvunza zvinenge zvichiitika mukati mematongerwo enyika, mukati menyika yedu, kana maprocess acho maitikiro anoita zvino, kungava mukubva mukuti kuti ugone kunomira sakandidheti chii chinodiwa, kuti ugone kutakanzura chii chinodiwa, zvakamira zvakadini, zvinofa zvakadini. Vashoma vane ruzivo irworwo, nekuti vazhinji havatore nguva yavo nekudzamisa pfungwa kuti vamboshandisawo social media kuti vatsvagiridze zvinhu izvozvo, kuti vazvinzwisise kuti zvinofamba sei. Saka saizvozvo munozoona kuti zvematongerwo enyika zvinozoita kunge zvevanhu vari pamusorosoro stereki, nekuti vanhu vanenge vasiri kuverenga kana kutsvagiridza zvinhu zvakarerekera kune izvozvo.
Zvamira zvakadaro, munenge muri kukurudzira kuti zviitwe sei?
Tisikatarisa zvakare nyaya idzo dzematongerwo enyika chete, tinotarisa zvakare zvinenge zvichiitika mumaparamende nemakanzuru edu. Mangaane madzimai anoverenga Hansard? Mangaane madzimai anotevedzera macouncil meetings kuti vazive kuti kwaitike ikoko? Vangaane madzimai zvakare vanotevedza maMP avo nemakanzura vachidimanda accountability and transparency? Nyaya iyi inyaya inoda kukurugurwa zvakadzama. Kana zvichikwanisika mukugona kuita urongwa hwamuchandishe dzamadzimai acho vauye tigone kunosangana tichibvunzana mibvunzo iyi.
Shuwiro yenyu ndeyeyi semudzimai?
Shuwiro yangu ndeyekuti madzimai akawanda awanikwe mune zvematongerwo enyika. Zvokwadi zvomene, dai madzimai akawanda ari makanzura, handifungi kuti dai tine matambudziko emvura kana makliniki kunobatsirwa madzimai kana achinge akazvitakura kuchishayikwa, ingava mishonga yekupedza marwadzo kana zvekubatisa maguvhu evana nezvinhu zvakadaro daro zvatinoshaya kumakliniki edu. Dai zvikoro zvemakanzuru chaizvo zvichishanda zvakanaka zvisingashaye mabhuku zvisingashaye zvikwanisiro zvinoita kuti vana vedu vadzidze zvakanaka tiso ana mai vana mai tagara takarongeka asi kana isu tikada kuzvibvisa mune zvematongerwo enyika tiso tiri kuramba tichisiya vana vedu vachikura vaine matambudziko nemadzudzo nekuti pari kugadzirwa zvinhu zvinoita kuti nyika iendeke isu hatipo nekuti tiri kuvavarira zvinhu zvisina maturo iri shoko rinoda kuti ridzike ripinde munjere dzevanhukadzi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinotipa zvinosangana nemadzimai. Zvinotinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu pamusoro pekufumurwa kwevanonzi vari kufambisa goridhe risiri pamutemo.
Hatina kunyanya kukatyamadzwa nekuti basa ratinoita rinotsigira zvakanyanya zvabuditswa neAl Jazeera. Gore rakapera takabuditsa gwaro raionesa kuti Zimbabwe iri kurasikirwa nemari inokwanisa kusvika $157 million pamwedzi nenyaya yegoridhe riri kubuditswa nemakoronyera. Asiwo chatikachamadza hacho maitirwo azviri kuitwa ende vamwe vanhu vacho vari involved mukubuditsa goridhe vanhu vakaita sana Henrietta Rushwaya vakaita sana Hubert Angel nema criminal networks avainavo zvinoshamisa kuvanyore kwacho matsanangurira anoita Hubert Angel kuti chero nguva anogona kupinza kana kubuditsa goridhe munyika hakuna anomubvunza. Zvati kachamadza ende mubvunzo ndeyekuti vangani vakapiwa maresonance ivavo ekuba upfumi hwenyika pasina chaanobvunzwa. Tutarisawo zvekare kuri kucherwa kwacho makorokoza vanhu vanenge vachitambura upenyu hwavo kuti mbavha dzikwanisa hadzo kuita mari asina kana chaari kurasikirwa nacho. Zvinhu zvinosuwisa.
Tinoona kuti pakabviswa vaive mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe zvakanzi nevakapinda vachitora chigaro chavo vaida kubvisa matsotsi akanga akapoteredza vaMugabe. Pane zvakashanduka here kubva vaMugabe wabviswa nezviri kuitika izvi? Tichiona kuti munguva yavaMugabe pakamboshayikwa mangoda aikosha 15 billion zvakatotsinirwa naivo vaMugabe.
Hapana chachinja, ngoma ndiyo ndiyo. Chinhu chikuru chinofanira kuti vanhu vazive ndechekuti muna 2017 hurumende haina kuchinja. Vanhu vanga vangori muhurumende yavaMugabe ndo vakaita take over. Saka hapana vanhu vakauya vaine pfungwa itsva yekuti tiroda kuti tisimudzire nyika. Yanga ingori nyaya yekuti wamukana wedu wekuti timbodyewo. Asi huori wakangopfuurira mberi sezvanga zvichingoitika panguva yavaMugabe, uye vaMugabe vanga vasingabi vega. Vanhu vakavabvisa ndo vavaingoba navo. Saka hapana chinhu chikuru chataitarisira kuti chichachinja nekubviswa kwaMugabe. Saka zvirungoratidza kuti pfungwa yagara iri mumuhurumende kuti upfumi hwenyika hunofanira kubhenefita vakuru pamwe chete nevavanodyidzana navo kune dzimwe nyika. Pfungwa iyoyo ndoyavangori nayo, ndoyaparadza nyika, ndiyo iri kuita kuti hurumende ishayiwe mari yekuisa muzvipatara, yekuvaka migwagwa, yekumutsiridza maindastry, nekuti pfungwa yehurumende ndeyekumura wozvipfumisa ivo nemakoronyera yavanodyidzana navo.
Tichiona kufumurwa kwaitwa nyaya iyi nepfenyuro yeAl Jazeera, pane zvidzidzo zvingafundwa here nevari muhurumende mune ramangwana panyaya idzodzi dzekuburitsa upfumi nechikiribiri kana nechitsotsi chiri kuitika? Umbavha hungamiswa here umbavha uhu nekufumurwa kwaitwa vanhu?
Hapana chidzidzo chiripo nekuti hurumende inofanira kutungamira nemuenzaniso. Saka mazita ari kutaurwa apa zvinoratidza kuti nyika haina utungamiri. Hapana wekuti vechidiki vanoyemura kuti ndinodawo kuti nditeedze tsoka dzaningi nekuda kwekururama unhu kuzvibata kuzvidzora kufungawo vamwe hatina mienzaniso yakadaro
asi tomboti zvinhu zvakagadzikana vamaguhu zvii zvinofanira kunge zvichiitwa pakanga pabuda umboo hwakadai
paifanira kuti kana pabuda umboo hwakadaro hurumende yaifanira kuti vanhu ivavo vasungwe kana vari muzvinzvimbo zvehurumende vobviswa kana kuri kuti RBZ institution yazara neuori inovharwa potangwa zvitsva vanhu vakasungwa vakambobviswa musociety kwemakore yes panenge paine chidzidzo chekuti vanhu vanenge vachiti ukaita sanhingi unokanganiswa upenyu hwako asi muZimbabwe makoronyera vanhu vanotonzi mamodel haana kwaanoshanda asi is a millionaire.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Nao dzemitambo vemhuri yenhabvu vanoti vatungamiri vemitambo yenhabvu pamwe chete nevaridzi vezvikwata havafaniri kuve nechekuita nezvematongerwo enyika asi pane mutemo here unovamisa kuita izvi. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Vamwe vatungamiri venhabvu kusanganisira sachigaro wepremier soccer league vafarajere nhasi vatora nguva yavo kumbokanganwa zvenhabvu nekupinda mune zvematongerwo enyika umo vanga vari musarudzo yebato rezanu PF yekutsvaga tikiti rekuzomirira bato iri musarudzo dzegore rino. Vajere avo vari kutsvaga nzvimbo yokumirira zanu PF muparamende kudonhu remurehwa West vabatana nemukuru weRentals vainocent Benza pamwe nemukuru wekumahofisi eCapes United vaCharlie Jones avo vanga varimwowo makwikwi ebato iri munzvimbo dzakasiyana-siyana. Pari zvino akambofanobata basa remutungamiri weZifa vaGift Banda inhengo yeparamende inomirira Lobongula mushure mekusarudzwa muna 2018 vakamirira MDC Alliance. VaPhilip Chiangwa avo vaivewo mukuru weZifa kubva muna 2016 kusvika muna 2018 vaivewo nhengo yeparamende yeZimba South vakamirira ZANU PF. Aive mutevedzeri wavachiyangwa vaOmega Zibanda vaivewo zvekare nhengo yeparamende yeVungu kuMidlands vakamirira ZANU PF zvekare. Asi vemhuri yenhabvu vanoti izvi zvinofanira kuraswa nekuti munhu mumwe chete haangaite mabasa maviri akakosha panguva imwe chetewo munhabvu nematongerwo enyika. Aive kapteni weDynamos muna 1998 apo yakasvika mufinari yeCup Champions League Memory Mcherawa anoti munhu haangaite mabasa maviri ese ane simba rakawandisa.
Kana munhu afunga zvekuti akuda kuita politics iye ari webhora, I think anofanira kuchuza chaanoda between the two, because sometimes tinoona zvedu kuti bhora harina ine zvegovernment, but that power ine vanhu mapolitician aya anogona kuzosvika futi kuzoaffecta kubhora, panofanira kuchuzwa chinhu wani.
yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaMasimba Denenga vanotiwo munhu anenge ari kanzera kana nhengo yeparamende haakwanise kupa nguva yakakwana kunhabvu.
That person anenge apinda achitaura kuti admin wesport iye ari member of parliament kana kuti councillor, he or she is going to spend more time ari kumaruzevha achiconcentrata neconstituency yake, asi kubhora kunenge kuchida kuita se kuchida kuranwa, and achazoda kurana bhora iroro achiita kunge zvaanoita ari kumusangano.
VeZifa Restructuring Committee avo vakaita ongororo yezviri kukonzeresa mhirizhonga munhabvu vanoti vakaona zvakakodzera kuti munhu asave mutungamiri wenhabvu ari mune zvematongerwo enyika zvekare, asi mitemo yeFIFA hairambidze vezvematongerwo enyika kutungamira mutambo wenhabvu kana vachinge vasarudzwa kana ivo vave varidzi vezvikwata zvenhabvu. Asi chisingadiwe muFIFA kupindira kwehurumende kana mapazi ayo mukutungamira kana kufambiswa kwezvemutambo uyu. VaZimoyo veCake Sports vanoti hapana chakaipa kuti munhu ave muhurumende nemunhabvu, nekuti zvinoita nyore kuti zvirongwa zvenhabvu zvinzwikwe muhurumende panguva yekutsvaga rubatsiro.
Kuva mukansera kana mutungamiriri wematongerwo enyika zvinogona kubatsira futi, zvinogona kubatsira kuti urongwa hunenge huripo hunyatsosimbaradzwa, nekuti munhu anenge ane maonero akasiyana siyana.
Kune dzimwe nyika variko vakawanda vari mune zvematongerwo enyika kana kuti vaimbove mune zvematongerwo enyika vari kuita kana vakamboita zvenhabvu panguva imwe chete vaive vari mune zvematongerwo enyika. Mitambo yenhabvu yeKasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi. Ngezi Platinum Stars 1 Caps United 1, FC Platinum 1 Cranbourne Bullets 0, Chicken Inn 1 Simba Bora 0, Black Rhino 0 Highlanders 0. Mitambo iri kumangwana yakamira seizvi: Dynamos vs Shesham National Sports Stadium, Manika Diamonds vs Triangle Gibo, Yada vs Wange Baobab. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzemapuraimari dzebato rezanu PF dzaitwa matunhu masere emunyika dzinonzi dzafamba zvakanaka, kunyange hazvo paitawo matambudziko pano nepapo. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC chekunyoresa vavhoti ichipinda muvanhu munyika yose kana kuti Mobile Voter Registration Blitz chotarisirwa kupera mangwana. Vamwe vemumhuri yenhabvu vari kukurudzira vatungamiri vemutambo uyu kana vane zvikwata kuti vasave nechekuita nezvematongerwo enyika kuitira kufambisa mutambo wenhabvu zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 25 kumbimbitho 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu PF liqhube ukhetho lwalo lwama primary elections olokudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke namuhla, kodwa abanye abasekeli baleli bandla behlulekile ukuvota ngoba amabizo abo ebengekho kungwalo zebandla. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphume kufilimu ye-Al Jazeera siziqhenya ngemisebenzi yenkohlakalo ekuthengisweni kwegolide. Umnumzana Hubert Angel uthi akalacala alidalayo. Abesifazana beBethel eGwanda South bathi sebesenelisa ukuphilisa izimuli zabo ngesivande abasisungule ngo-2019. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuyisiphithiphithi namuhla abasekeli bezanu PF bevota kukhetho lwabo lwama primary elections bedinga abazabamela kukhetho lwezwe lonke olukhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Kodwa bekule ngxabangxoza kobulawayo lapho abanye abasekeli baleli bandla abehluleke khona ukuvota ngoba bethole amabizo abo engekho kuluhlu lwamalunga ezanu PF. Kubika uEzra Chisaspanda.
Bobulawayo abasekeli bezanu PF baphume ngobuningi besiyavota, kodwa abanye baphenduke bethukuthele ngemva kokuhluleka ukwenza lokhu ngoba betshelwe ukuthi amabizo abo ebengekho kungwalo ezitshengisa ukuthi bangamalunga aleli bandla. Esitishini esisodwa kuphela lapho bekuvotelwa khona ku-Ward 26 emganwini, abantu abalikhulu behlulekile ukuvota ngalesi sizathu. Abasekeli bezanu PF laba bathi amabizo abo akhitshiwe ngabomu ngoba inkokheli zaleli bandla zilabantu ezifuna abanqobe kukhetho lolu. Omunye wabo unkosazana Selina Chiromo.
Amaselethi sabhala averifywa, but thina amaselethi wonke awakho baba. Thina njengathi sibonikita mangena sitholisele 1 out of 9.
Omunye njalo umsekeli wezanu PF uGogo Mandebele uthi uzwa ubuhlungu obukhulu ngokuvinjwa kuvota libandla lakhe, ngakho uthi ufuna luphindwe lolukhetho.
Mvuke kuseni sibili ngijabulile lami ukuthi ngizovota, ngizofaka uqala. Nga ngifika ngifica ukuthi iseli yethu isenza ngakhona amabizo kawakho kusicaphulile.
Umnonzana Sipho Kandari layo uthi uthole elakhe ibizo lingekho.
Bakufuna abantu ababafunayo bona yibo abalamabizo abakhona bazama ukucila.
Obekhangele ukhetho presiding officer ku Ward 26 umnonzana Ntando Dube ukufakazile ukuthi ngempela abanye abavotanga ngoba amagama abo ebengekho kumasel.
Hlupho nje kuphela lokukhona ngabantu abangathola amabizo abo. Amanye amasela abhaliweyo angekho kulawa thina isla. Abanye bayakuzwisisa, abanye abakuzwisisi. Yikho nje ongani kube wabani kuba nekuyi-commotion imbijana. But we managed to tackle that.
Ilunga ledale lezanu PF Politbureau umnumzana Chinga Dube uthi ingxabangxoza le idalwe ngabaqhuba lolu khetho okuthiwa bazimele bodwa abe-Forever Associates Zimbabwe Trust. Bona ababikwa bephiwe lumsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Angikwazi ukuthi kwenzeke. Abaphambanisile bekabazi. Bahlanganisa bahlanganisa. Bona ababikwa okuthiwa yi-SARS laba bangayitoketati. Abangayita mabizo kuyasala kunjani? Angithosi. Awulanje singayini.
Endaweni eziningi zemathele North le South kubikwa abantu bavote ngokuthula kokanti amaTrend West kukhanya amaphepha ovotisa aphuzile ukubuya njalo ukhetho kulezi ndawo lubikwa lulakho ukuqhubeka kusasa ngoba abantu bebaningi kakhulu. Umnumzana Christopher Mthwanga isikhulumeli sebandla le ZANU PF
kukhanjiswa kwamaphepha ukuvotisa eMashonaland West akwenzakalanga kuhle ngakho ukuvota ngeke kuphele namuhla ngoba amaphepha akafiki. Siqiniseko kodwa mana ngikhulume lo PC nguye umnikazi.
Emidleni lasemasingo okhetho lolu khangalela okwenziwa kusasa lungedlula ukhetho lwezanu PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwazisa uZulu ukuthi ukhetho lwezwe lonke lokudinga amakhansila amalunga ephalamende kanye nomongameli welizwe lonyaka luzaqhutshwa ngaluphi usuku. Ngiyimele Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lwezwe lonke obeluqhutshwa lugatsha lweZimbabwe Electoral Commission olwe-mobile voter registration oluqale mhla ka-12 luqhutshwa kusasa. Phansi kwalolu hlelo iZEC ibiphuma ijumo isiyabhalisa abantu ezabelweni. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa emazweni ase-Europe lawe-Americas, umnumzana Hubert Angel, yena ophume kufilimu yomsakazo we-Al Jazeera eziqhenya ngemisakazo yenkohlakalo wethule umbiko namuhla esithi akulalutho olubi alwenzayo. Umsakazo we-Al Jazeera ngolwesine wethule ifilimu eveza imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ekuthengisweni kwegolide kwele Dubai. Kule filimu u-Angel utshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi uyenelisa ukusebenzisa isikhundla sakhe ukuzithwalela imali engcolileyo engatholakalanga ngendlela ezinhle efika ku $1.2 billion angenelayo eZimbabwe zibe seziyisebenzisa ukuthenga igolide okuyimisebenzi yenkohlakalo athi uMnangagwa uyayazi. Kule filimu ukhuluma njalo lo nkosazana Henrietta Rushwaya oke wabotshelwa ukuzama ukuphuma legolide elizweni ngudlu. Kodwa kumbiko wethu lenamuhla u-Angel uthe abe-Al Jazeera wabamukela ecabanga ukuthi ngabatshali bezimali abaqotho engazi ukuthi yizigilamkhuba. Ulandule njalo ukuthi uRushwaya nguye okhulumayo kule filimu. Kwamanye amafilimu azayo, u-Angel ubikwa ephuma ekhuluma ngodaba lwegolide lomkamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lendodana yakhe. Kodwa uhle wakulandula namuhla lakho wathi labo kayisibo abakufilimu. Abesifazana beBethel eGwanda South bathi indlala sebeyizwela kubomakhelwane ngoba sebesenelisa ukuziphilisa ngenzuzo abayithola esivandeni abasakhe ngo-2019 bencediswa ngenye inhlanganiso ezimeleyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Unkosikazi Angela Dube ngomunye wezakhamizi eBethel ezingama-42 ezabamba iqhaza zasungula isivande se-Progressive Horticulture Garden ngenjongo yokuthuthukisa impilo zazo zincediswa inhlanganiso ye-Hand in Hand. Uma Dube uthi kusukela ngo-2019 beqalisa ukulima kulingadi ngokuthelezela, impilo zabo seziguquke zaba ngcono kakhulu ngoba sebethengisa izilimo zabo lezithelo.
Sinezihlahla, sinenesari, sinemibheda yethu esiyilimayo, embhida, lamabhathanathi, lamatamatisi. Khathesi kunje sinemalemoni angu-1350 asemilile, leyinye ivarayethi amagwava, amapopo, lamagrepsi.
Intokozo kaMadube labanye bakhe abalima kulesi sivande ivele sobala ngolwesithathu lapho abaqhube khona umcimbi wokuthakazelela ilanga labomama ele International Women's Day lona elinanzo emhlabeni jikelele mhlaka 8 kulinyanga. Omama laba babuthane bebukisa isivande sabo beziqhina kakhulu ngemsebenzi yabo. Unkosikazi Gertrude Ndlovu laye ubekhona.
Ngizela okunengi kakhulu. Abantwana besikolo ngiyabhatala. Ithukela ngiyathenga, impuphu ngiyathenga. Angisakwazi ukuhamba kubhoda ngemizi ngithi ngicela impuphu ngoba ngisebenza phakathi kwalingadi. Ngizilimela.
Ngaphandle kokulima, abesifazana laba bathayelana imali baphinde bayibolekise. Kutsho unkosikazi Maria Mkoni.
Sifusha imali ngenyanga ngenyanga. Sifusha imali R50 ngomuntu ngenyanga. Singayifusha sesiyibolekisana. Singayibolekisana imali leyi sesizala emuntwini. Yasithi ibuya labantwana. Nge ungathatha i-R100 yethu ibuya ile-R20 phezulu.
Abesifazana laba bathi ukubambana kunhlelo zokuzithuthukisa kubapha amandla okuzimela lokuvikela amalungelo abo. Nangu unkosikazi Siceliwe Moyo isakhamuzi sesengezane.
Omama kudala sasingabonakali singabantu. Omama bebangafunyeli ukufaka imbono.
Umbuthano wabomama laba ungenwe iziphathamandla zengatha zikahulumende kanye lezinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa kakhulu uZulu weZimbabwe eyeDreams. Iziphathamandla sale nhlanganiso unkosikazi Nicholas Banda uthi balomlando kuphathisa abesifazana ikakhulu kwezempilakahle.
Sikhangele amankazana aleminyaka engu-10 kusiya ku-24. Siyanika amaphilisi e-family planning. Siyanika amaphilisi okuzivikela umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Abekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission bebekhona labo kulombuthano bejabula ndawone labomama besifande se-Progressive Horticulture Garden. Umnumzana Daluhle Sibanda ngumqondisi wale commission emdlubulweni emaNdebeleni.
Sothe commission siyayenza sikhangelisise kakhulu ukuthi kathi yiphi imigoqo evimbela ukuthi abafana namakazana bangabi namathuba alingana.
Umqoqo wenhlelo zamabhizimusi kunhlanganiso yeAndinent unkosikazi uNami Dube uthembise ukuthi bazaqhubeka besebenza labomama be-Progressive Horticulture Garden ngokubadingela imikambo emikhulu yokuthengisela izilimo zabo emadolobheni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseBethele Gwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla.
Ibizalami ngu-Senator Lillian Chimbias. Ade ngikhona ku-opposition, ngiku-MDC Alliance, khathesi ke since 2021. Hayi, ngachiya. Ngijoyine iZANU-PF sibili ngezizathu eziningi.
UPresident E.D. Mnangagwa uthathe ilokhuza ipower and uthathe khathesi, kodwa mina mbona ukuthi wakhona oyasebenza efuna ukubambanisa abantu, efuna ukubambanisa iZimbabwe, ufuna ukulalela umuntu wonke. Yikho waforma into ethiwa yipolad. Umuntu wonke ekhuluma ukuthi thina sifuna lokhu, thina sifuna lokhu. I-open door policy yakhe inhle. Ukhuluma lama-vendors, ukhuluma labasebenzayo, ukhuluma lama-business community, ukhuluma lama miners. And nxa sikhangela i-development oseyenzile, lizabona ukuthi Bed Bridge yelichiyeyo 3-4 years ago sintshintshile, sinhle kakhulu. So kule parliament entsha enhle kakhulu ekwana abantu bonke 210 ukuthi bayahlala be-debate angikhulumi ngiyakhuluma izinto eziningi, ngikhuluma ama roads, ngikhuluma ama buildings, ngikhuluma ama clinics, ngikhuluma izikolo, konke lokho kuyenziwa yi Second Republic ekhokhelwa ngubaba wethu uPresident E.D. Mnangagwa. Yelina, mina angithi ukuthi izinto zonke hayi sezihamba azonke ziright. Kodwa mina mbona umuntu ozamayo ukuthi izinto zihambe kuhle. Liyakwazi ukuthi la iAmerica ilama street kids. La iAmerica ilabo abantu abalendlala. Liyakwazi ukuthi kulama areas alabantu abalala phandle, abanye balala under ema bridges. Kodwa sikhuluma ngefirst world country. Lingakhangela iUK layo ilabo abantu abanjalo abakhalayo khathesi bayakhala ukuthi silendlala igovernment ayisiboni. So mina nxa ngikhangela ukuthi upresident wethu upresident E.D. Mnangagwa uyazama konke ukuthi izinto zibe right.
Abanye bakhonona ukuthi umnotho welizwe uyawa, akula magetsi, izisebenzi zikahulumende zilaholo elithe xaxa, abantu bayalamba, akula msebenzi.
Zwana sisi wami, and ngicela nje uzizwisise nganti upresident wethu uyenza into yonke oyikwanisayo ukuthi iZimbabwe abantu bahlale kuhle. Ngithi khona mina khathesi nxa likhangela nje opposition lingitshela ukuthi mina ngubani ozangena sibili ekhuluma ukuthi mina ngiyakwanisa le confusion ekhona. Ngithi mina akula lizwe elingalama problems elingelankinga. Sifuna ukukhangela iSouth Africa bayakhala lawo akula magezi. Sifuna ukukhangela oMalawi, sifuna ukukhangela ezinye indawo. iZimbabwe ingcono yiproblem ekufanele ukuthi thina as a country sibambane ukuthi ibedle ukuthi kwakhona into le iphele eEurope eAmerica. Nanti abantu abanengi basebenzisa igas ielectricity siphomba ukulayitha nje amaglobe amalights lalal. Nanti umntana nami omunye ose UK atentshela ukuthi because eUK for example to warm themselves they've got these heaters in their homes, they cannot even afford that. But if you look at most homes, they use gas, okay? They use solar, okay? So, akula into esingayikhuluma ukuthi no, halabalu, no, this and that. And we have to support our government. But how can we, if we keep on advocating for the sanction? So, to me, I have no regrets. I joined ZANU-PF willingly. It's my democratic right.
Leyo bekuyinqoxolo Senator Lillian Tyimvios, ilunga lebandla leZANU-PF. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, singene kuhlelo liphuma lendaba.
Ngalichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJapi Bango Dube. Sehlaziya udaba lokuguquka komkhathi.
Udaba lweglobal warming babu Gande ludaba oluliqiniso njalo ludaba olwenza ukuthi izinto eziningi zitshintshe ikakhulukazi isimo somkhathi. Ingakho sibona ukuthi izulu kathesi selisina ngendlela ehlukileyo kulaleyana ekudala ngisho lokuqanda akusafanani lendlela okwakuqanda ngakhona kudala. Baqinisile abasho njalo ngoba kakhulu okudidemayinayo okwenza ukuthi sikubone ukuthi ngempela kuliqiniso ikhona indawo kuthiwa yi-Greenland. I-Greenland lapho okule glacier khona okwenelisa khona ukuthi ama-scientist bahambe bayestadisha bayekhangela bayebona ukuthi ukuncibilika kwama ice lawana kuncibilika kungakanani njalo ancibilika ngezinga elingakanani ngokuphangisa ukungakanani ngemva kwesikhathi singakanani okutshengisela sobala ukuthi kathesi ama ice lana asincibilika masinyane ngesikhathi esifitshane nje uthola ukuthi indlela asincibilika ngakhona asincibilika kakhulu okuyinto eyenza lakhona ukuthi ama sea levels akhuphuka ephezulu sigcina sesibona sokuba lezinye sibona sesiba lezikhukhula zamanzi izulu lisina okudluleleyo nxa lisina okwesikhathi nxa nxa ukuthi ilanga lichisa lichise kakhulu lezinto zakhona zingasenzeki ngendlela eyayisenzeka ngayo kudala ngendlela okwakumanijeka ngakhona imbandela yakho kona lokhu kathesi izinto ziningi ezigaywayo njalo labantu sebebaningi emhlabeni abantu abathenga lezi mota esizidrayivayo izimota ezikhipha ama-emissions amaningi ayenza ukuthi kube i-global warming ibe khona okuyinto abantu abanye abantu abaningi esingakunanzeleliyo sithi kwesi sikhathi nxa kukhulunywa sikuthatha ukuthi hhayi izinto zesikhiwa kodwa noma into zengaphi kodwa-ke nxa sisiyakhangela ama-floods nxa esenzakala noma ukungani kwezulu nxa kusenzakala akwenzakali emazweni amakhiwa kuphela kodwa kwenzakala umhlaba wonke jikelele okutshengisela sobala ukuthi kufanele ukuthi ngabe udaba lwe-global warming ngabe lungenelelwa nguwe wonke umuntu sibone ukuthi omunye lomunye umuntu ukhona indima ayidlalayo to ensure ukuthi siyakuvikela lokhu ukuthi kungaqhubekeli phambili indaba ye-global warming
manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ikakhulu kulabo abavela emazweni afana leZimbabwe abangani belokhu bengakholwa ukuthi kuyenzakala
kudingakala uhulumende ukuthi aqhuquzele kakhulu ikakhulukazi uhulumende lo okhangelane leze environment ukuthi bazame ukuthi basondele ebantwini babhode ilizwe lonke jikelele bakhumbuze abantu ukuqakatheka kokuthi abantu baziphathe njani emhlabeni ukuba conservative ezintweni esiphila lazo noma izinto esiphila kizo ikakhulukazi kwezinye indawo into ezifana lokuthi into zokuavoida ama-high emissions ayiyo akhoza kakhulu ukuthi kube ukufudumala komkhathi okubizwa kuthiwa i-global warming ukufudumala komkhathi lokhale kokugcina kusenza ukuthi izinto zingasakhontroleki kuhle kudingakala ukuthi bakufake kuzwakale kuhle ngisho lasezikolo abantwana babafundise abantwana kube yi-subject eqakathekileyo ngoba ingumgogodla wempilo zethu ingumgogodla wempilo zethu njalo ingumhlahlandlela wekusasa lethu ukuthi kusasa lethu lingadifayine kanjani ngoba kungenzeka ukuthi sigcine siphile enkangaleni kungenzeka ukuthi sigcine siphila impilo esingasoze senelisi ukufuya esingasoze senelisi ukulima ngenxa yesimo somkhathi so kuqakathekile kakhulu lokuthi senelise ukuthi sibekwazi ukuthi singakumaneja njani ukuzama ukuvikela ukuthi singazitholisi kukhalamithi efana nayonaleyo ukuthi sigcine sisiba lokulahlekelwa kwezinto eziningi kakhulu ikakhulukazi imfuyo kube sesithi kakhulu ngezokulima ukuthi lathi thina abantu ekugcineni kuyaze kuyikuphela kwethu ngoba nxa singatholi ukudla kutshengisela sobala khona ukuthi lathi sebe singaselayo ukuthi sizoba le nqubekela phambili enjani empilweni yingakho kufanele ukuthi abakufake kube yinto eqakathekileyo ukuthi kufundiswe kwenelise ukuthi kungene ezindlebeni zabantu kungene ezinhliziyweni zabo babone ukuqakatheka kokuthi abantu singazivikela njani endabeni ye-global warming
lo-ke bekungumnumzana Difa Wajabi Bango Dube ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilali
siyabonga Chris kwezemidlalo kumidlalo yeCasalaga Premier Soccer League edlalwe namuhla iHighlanders inqobe iBlack Rhinos nge-1-0 FC Platinum layo inqobe iCranbourne Bullets 1-0 kwazothi iChicken Inn yanqoba iSimba Bora nge-1-0 layo iHerentals 1 Greenfield 1 Caps United kepekepe Bora 0 Ngezi Platinum 0. Kuhlelo abaculi bethu namhlasi lomculi we-hip hop odabuka eManama eGwanda uFatso Mafatso ogama lakhe lokuzalwa nguSipho Ndebele. Ufaso ucula ikwele South Africa njalo lapha uphethe idlalate lakhe elitsha.
Faso mafaso wana musutu MFT DDX Ikama ngufaso isibongo mafaso uzalwa sentumbane nasiphepulise 26 am never track abayitholi tjela mina pepo funa money talk iyanuka mphethe isitumbane anginalo elinye itholi kodwa uthande lisendukhona.
Okokuqala ngizothanda ukubingelela abalaleli nabalandeli and mina umculo ngaqala 2016 ngisiza amanye amaqembu then ngo-2018 indlela zami zama that is 2020 ngaqala ke ukuzimela mina hayi e-studio ngayikhafula amagama athinta umhlaba then ngaqhubeka ngishaya ama-single track ngayikhupha i-albhamu yami yokuqala last year okwamanje usebenzela ku-albhamu yesibili.
Utshele malume bapaka amabhashi balunga ubatshele ngiyes lenkomo nenkulunga legidiza amadol bebekekatungetsa wangetsaso. Every time I miss you I feel crazy, I feel crazy, I feel crazy. Every time I miss you I feel I feel crazy, I feel crazy.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mawungabe ufuna ukudownloada noma ufuna ukuthenga online ukhona wonke ama online store then indlela zokuxhumana uFacebook Mafatso Mafatso Music Entertainment, Instagram Mafatso Mafatso, Twitter Mafatso Mafatso, TikTok Mafatso Mafatso na ku YouTube Mafatso Mafatso. Yonke indawo nje ungithola Mafatso Mafatso. Then inombolo ungithola ngalezi inombolo ezithi 0733 760 677. Uze ufaka ikhodi yala eSouth Africa mawungekho eSouth Africa ngoba mina ngilana eSouth Africa.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngithi ngiyabathembisa okuhle kuphela, zoqhubeka uyenza umsebenzi omuhle ozobajabulisa.
Awusuka madoda fatso mafatso insizwa yasemanama eKwanda ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa olivale lisayo yimi oyeno untungameli inkomo korolokwana kwamatukanduna gombalume lakavuna mayinembeleko lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.